kubva panhema dzakataurwa naPaul Nyati wemapurisa kunzi Moblessing anogona kunge atapambwa neboyfriend yake, hatisati tanzwa any information inombotitarisa kuti Moblessing ari kupi, uye kuti mapurisa vaenda mberi zvakadini pakutsvaka kuziva kuti boyfriend yacho yaanotaura anonzi Science Jambwa wacho iyeye ari kupi. Zvakare Science Jambwa akanga achichengetedzwa pamba paSimba Chisango anova iye hama yake anga munin'ina wacho. Hatina kumbonzwa kuti vakasunga Chisango sezvo Chisango anga ari involved pakuti munin'ina wake musi wacho uyu anonzi akanga anaye. Saka kubva panhema dziya dzakapakwa nyika yese, hapana chimwe chatati tambonzwa.
Kosei muri kuti mapurisa ari kureva nhema apa, Vasikala?
Vari kureva nhema nokuti zvaari kutaura zvese manyepo. Chokutanga, isisi tinogara kuno kuchitungidza, tinoziva upenyu hwedu hwese mararamiro atinoita savanhu veCCC, hatisi vanhu vanoudzirwa. Inhema dzokuti chokutanga Moblessing ali akanga achitaurana naSaizi Jamba, icreation yakaitwa neregime ichisanganisa namapurisa kuitira kuti vazare kuti muzvare uyu ari kupi. Zviri pachena kuti mapurisa vanoziva zvakaitika uye vanoziva kuna Moblessing ali. That's why vakacreata nhema idzodzo kuti vave vanopa kuti zvingonyararwa muno munyika. But hazvisi zvakanyararwa nokuti vanhu vakatsamwa zvikuru kwazvo nechiitiko ichi, zvekuti hazvioni zvichizopera zvakanaka mberi uko.
Pangava nechikonzero chei chaizvo chekuti vangada kuti payazuyasasun
vanenge vachireve nhema kuitira kuti vaprotekte bato rezanu PF.